mutungamiriri wesangano rembatanidzwa wemachurch weZimbabwe Divine Destiny Bishop Anselmo Magaya avo varonga chiitiko chanhasi vanoti nyika yeZimbabwe yaneta nechiita sarudzo dzine kuchema nekudeuka kweropa uye vari kunamatira gore rino kuti sarudzo dziitwe murunyararo.
Saka tiri kuti semachechi nemacitizens zvakwana, hatitsvadi zveutungamiriri hunotonga neropa uye hunotonga netsvimbo. Saka tiri kuti pamachi yataita negungano ratinaro muAfrica Unity Square, tiri kukurudzira vemapato kuti patiri kuenda kumaelections vakurudzire nyaya yerugare.
Bishop Magaya vati mapurisa vasori nemauto vanofanira kusiyana nenyaya yekutsigira mapato ezvematongerwo enyika voshandira vanhu vemuZimbabwe zvisinei nekuti ndevebato ripi. Mufundisi unotidai Shegirivara vesvondo yeNobel Ministries International ekuEpworth vati pane mhuri dzakawanda dzakarasikirwa nevadikani dzine hama dzakakuvadzwa kana kubhinywa munguva yesarudzo. Mufundisi Girivara vaudza Studio 7 kuti zvinosuwisa kuti panguva yesarudzo kana vatenderi kunzvimbo dzakaita seEpworth vanotorambidzwa kuita minamato yavo vachimanikidzwa kupinda mumisangano yezvematongerwo enyika.
Ndicheteza nemuruma arohwa, ndicheteza nezvinge zvaitika pavana, ndichezema kuti ndichengetedze vana, ini chenge ndine kurepwa mandiri, ndicheka chindishungudza pese vanokufa tina elections, ndofunga kurepwa kwandakaitwa, ndofunga muruma wangu akashaika, ndofunga wangu akatira mumba, ndofunga zvese zvinge zvakaitika mandiri. Saka izvo ndozvatiri kuramba. 2008, vedeka, ndichapa mizuva 2018.
Muzvare Shupi Maponga vanogara mumusha wekambuzuma vanoti vanotsigira zvikuru nyaya yekuti nyika iite sarudzo dzakachena.
Tauya kuzobatsiridza pamunamato uri kuitwa, kubatsiridza nekuti tiri kuchema muno muZimbabwe nekuda kwemaelections asiri free and fair. So we need free and fair elections, pasina kumbunyikidzwa munhu wese ane kodzero yekuvhota, kuvhotera paanoda.
Mutungamiriri webato rinopikisa reUnited Democracy Movement amai Violet Mariacha vaudza Studio 7 kuti vapinda muchiitiko chanhasi nekuti bato ravo rinoda kuti sarudzo dziitwe murunyararo.
Panapa tiri pano kunamata, inini ndinodairawo mune kuti kuna Jesu, kuna Mwari endi kuchema kwevana veZimbabwe tatambura kwenguva yakareba. I believe kuti Mwari vanotinzwa.
Mutungamiriri webato reTransform Zimbabwe rinove nhengo yemubatanidzwa wemapato anopikisa weMDCT Alliance vaJacob Ngarivhume vaudza Studio 7 kuti ivo pachavo vari kunamatira kuti nyika iite sarudzo murunyararo.
Takamirira Transform Zimbabwe neAlliance pamwe chete, tinoti kuvanhu vatsigiri vedu, aiwa ngatiise sarudzo dzedu murugare nerunyararo, ngatisakonzere mhirizhonga. Asi mhirizhonga kazhinji tinoziva kuti inobve kuzanupf navamunangagwa. Saka madziso edu tose ari panavamunangagwa kuti chavanoti free and fair election chii.
Vangarivhume vati vari kutaura nevemamwe mapato ezvematongerwo enyika vachihadzidzisa nezvekukosha kwekuita sarudzo murunyararo. Bishop Magaya vanoti vacharamba vachiita minamato mumatunhu ese munyika pamwe nekukurudzira hurumende nemapato ezvematongerwo enyika kuti nyika iite sarudzo murunyararo. Zimbabwe ichaita sarudzo yemutungamiri wenyika dzeparamende pamwe nemakanzuru musi wa30 Chikunguru. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini.